Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wesvondo kurume 26/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla oshora uori mukubiwa kwegoridhe uwo wakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. ZANU PF yopeta sarudzo dzayo dzema primary elections vamwe vachichema chema vachiti havasi kufara nekufambiswa kwadziri kuitwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla ari nhengo yeHigh Command vaBernard Manyadza vaizikanwa nezita rechimurenga rekuti Paka Chipoera vashora zvikuru nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika kwakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. VaManyadza vati zviri kuitwa nehurumende zvekudya zvevapfupi nekureba handizvo zvakarwirwa hondo yechimurenga. Vakuru vakuru vehurumende nemubato reZANU PF havasi kupindura mubvunzo yatiri kuvatumira nezvemhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaisafambisa zvakanaka goridhe renyika. Vamwe vanonzi vari kudyidzana nevakuru vakuru vehurumende ava vanosanganisirawo mumwe akadomwa semunyarikani kana kuti ambasada vanozviti muprofita Hubert Angel nevamwe vachena vakawanda. Mumashoko kuvatori venhau vaAngel vati kuti vati vanhu vachanzwawo vamwe vachitaura muzvikamu zvinotevera vanova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa nemwana wavo uye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akatonzwikwa achitaura muzvare Henrietta Rushwaya. Asi iko zvino vaAngel vanoti vatatu ava handiwo vanonzwikwa vachitaura parunare vachiti vanhu vainyeredzera kunge ndivo. Asi patakabvunza muzvari Rushwaya vakangoti vachazotaura nezvevhidhiyo iyi kana yose yabuda. RBZ yakatoti yave kuongorora nyaya iyi. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemari inodarika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion pagore nekuda kwekubiwa kwegoridhe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaManyadza.
Vana vakafa vane makuvaro mumatombo emuzambiki ezambia yeangola yetanzania havasati vaona kana compensation avafana havakangonyika ndo vari kuita kudyarifa renyika. Yes, hatakanga tichirwa takanga tichinzwira kuti nyika isunguke Zimbabwe vana vagodya rifa renyika yavo. Asi kana rikange raakutorwa nevashoma maZimbabweans acho akanga achibikira sadza kuzimba maramba pfunge mutoko kudharweni kucholocho kuhurumbe kuende uko pasi uko kugaza province kunanatira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makiriniki ane mishonga. Asi koita vanhu ava refilth rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari filth poor.
Asika iyo hurumende ichitaura inomboti zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndo zvaakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto.
Iyo java anga achiita show of watching Rolex. Rolex is from Switzerland. That talks a lot. Kana manga muri pazvirango uye akazowana Kovafield rich kwekuti anopfeka gold agopfeka newachi yekuswitzerland nyika iri mumasanction kuzotenga dzimota kuzotenga dzindege nyika iri mumasanction mugonyepera kuti masanctions ndiva kuti tiite basi iyi aha ndira kuti nigonyedze kuvabvanyira nyaya iyoyo yokuti herino gold racherwa nemaartisanal miners herino gold racherwa nemakambani makuru makuru achitengesa vese gold kufidelity gold iriya raya kufidelity ndoporochita kwazvino nzira yokusimabira kuti handikunzewo kuti nerambisa tinovharirwa mari iyo yemaamericans mbinga idzodzi dzadiko kuya nemari yacho muno dziri mari idzo dzadi kuya nemari yacho muno iri mumabhegi woya votenga iri kuita vetobako mbinga idzodzo dzamadinge dzinotenga kodziri kuvai kuvi kudya vari kuya kuzotengawo neforex kuvi kutona vari kuyavanhu vanizotenga neforex kuvi vava vadiko kuya kuzotengera munhu neforex iyoyo asi kugoitwa aselected few kugoenda munhu anozviita arogendi zvokuti ieffectively number two to the president kureva kuti ari kupuwa confidence idzo dzenyari dzekuti atauri kuti ini ndiri number two kuti number two kuna president kovivise president aripo kureva kuti ari kuitwa dilii dzati haana basa kana paita panyaya dzeu yekusimabira gold.
Mubvunzo wekupedzisira, munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neAl Jazeera kusvika pari zvinoizvi?
Apa vamunangagwa havana chavanongoita, vamunangagwa havana chavanongoita, iye zvinoizvi vari kutorikava musaikadelic shock.
Mumwe aiva mukuru muzanla ari nhengo yehigh command vabernard manyadza vaizikanwa nezita rekuti paka chipoera vachitaura vari parunare muharare. Sarudzo dzemubato rezanupf dzaenderera mberi nhasi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMidlands, Mashonaland West, Masvingo nekumwe kwadzisina kupera nezuro. Asi vamwe vari kukundwa musarudzo idzi vari kuchema-chema kuti dziri kubirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kurambwa nevatungamiri vebato iri vari kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose. Pane zvimwe zvabuda kumutasa Central House of Assembly, vaInnocent Benza, vanova muridzi wechikwata chePremier Soccer League cheHerentals, ndivo vakunda. Kumutasa North, vakunda ndivaObey Bvute. KumaTebeland South, ndiamai Sindisiwe Nyela. VaJoshua Sako, kuChimanimani kumaNikaland, havana avakwikwidza. Vamwe vasina kukwidzwa ndivaMike Chimombe, Mike Nyambuya, vari kuda kuita seneta kwaMutasa. Uye amai Opa muChinguri, vanonziwo havana avakwikwidza. KumaBvuku, vaScott Sakupwanya, havana kukwikwidzwa. Gurukota rinoona nezvedunhu reMatebeland South vaAbednico Ncube vanonzi vakundwawo musarudzo idzi. Zviri kubuda zviri kuratidzawo kuti vazhinji vakaenda kuZANUPF vachibva kune mamwe mapato vakaita samuzvare Barbara Nyagomo vakundwa musarudzo idzi. Asi vatiwo havasi kufara nekubatwa kwadzakaitwa. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo idzi, tabata mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa.
Tazere kufamba zvemandorokwati. Takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kune mazuro mamaresults atotanga kubuda aitswa pamapolling reports. Maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa ririkuitwa nevanhu ve fads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka kutaura govenment yemusangano. Hatina kunyanyonzwa mugwema kunyunyuta kwakawanda asi tete panoitika chirongwa chakakura kudai wapasaji apashaiko kunyuitwa.
Kova muarikuti mazita awa anga asiri pamaballot paper zvagadziriswa sei?
Zvinogona kudaro. Mbozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde, vamwe vainonyoresa kuvheki, saka vofunga kuti mazita avo aripo ivo asiri paverification register repati. Pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadaizvo. Saka chatiipo ndechekuti tida kuti vese vane mazita asipo tida kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman. Ndatinovati ivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota. Saka tida kuti vagopinda mumbudu yedu yezanup f kuti takatarisana netsangano sarudzo guru iri kuuya. Ukaona mwana wari wezanumwena atombouya kunzoti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake. Saka yato recruitment drive yatanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita, takutovaisa mubudu yezanup f tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varedzeswa nevheki.
Ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kunani chaizvo?
Kwese kuprovhinsi kuna team leader, tanikanyi ndini team leader kumashoreland and west. Saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingova vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana nhamba dzangu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho. Saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzano kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovhinsi kwandifanikanikwa ndinge ndiri team leader. Kana zvichinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc, kana zvichinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president. Asi pari zvino hatira kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rafamba haro zvakanaka ende raakupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanup f tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagalap poll kana mastraw poll kana chii. Tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanup f pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi. Hatiite zveguest meeting.
Mutauriri webato rezanup f ambasada Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare kuchinoi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology. Tikatanga nekuvabvunza kuti sei vamwe vakabva kune mamwe mapato vachienda kuzanup f vari kukundwa uye zvavashamisa here?
Zviri kubuda musarudzo dzezanup f primary elections hazvisi zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndinofunga kuti tsoro yemabudiro azvanga zvichifanira kuita inogona kunge yakarongwa kare ava vamwe vasati vasvetuka kuenda kuzanup f. Zanu yakavavhurira masuo ikavatendera kuvapinde mumakwikwi izvinoizvi vari kuratidza kuti vadyiwa. Saka havana pekuchemera pakanyanya. Saka hazvisi zvinhu zvinganyanya kundishamisa maningi sterehi.
Totarisawo zvimwe zvichemo zviri kutaurwa nevanhu. Vamwe vari kuti sarudzo dzabirirwa, vamwe vari kuti vamwe vanga vachitenga vanhu nekutyisidzira vanhu. Hazvizokanganisi here bato iri raakutarisana nesarudzo kana kuti zvinhu zvinongotaurwawo nevadyiwa sezviri kutaurwa nevamwe vakuru vebato iri?
Handifungi kuti zvinokanganisa mafambiro achaita zvinhu pamberi apo kunyanyanyanya takatarisa nesarudzo dzenyika nekuti kuzanup f anoda kunyanya kutaurisa musure mekunge paine atenderangwa nebato kuti ndiye achange achimirira bato. Anowanzorangwa zvakaomarara. Saka kunyange ivo vari kuchema chema ivava kuti aiwa tabiridzirwa, aiwa zvakazenge zvakadai, handioni sekuti vangabudirire. Vangu vanongona kungochema chema sezvavari kuita kwemazuva mashoma anenge akundwa, ingava nyaya yekubiridzirwa kana kukundwa chaiko. Zvinhu zvinowanikwa kuti anombochema chema, asi muchaona mukufamba kwenguva uko kuti aya vanenge vanyarara vaakuto kufamba negwara reikoko ku ZANU-PF.
Tirikuona kuti ZANU-PF yakutopedza maprimary ayo mamwe mapato anopikisa yaasati aita. Hazvizovakanganisa here tichitarisa kuti sarudzo dzinotarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu?
Zvinhu zvinogona kukanganisa vemamwe mapato anopikisa, nekuti pavachafunga kuita sarudzo kana vachazoita sarudzo, ZANU-PF inenge yakutogadzirira kukwikwidzana navo. Saka inenge yakatendei pamberi zvishoma. Tikatarisa futi zvazvichibuda kunyanyanyanya kunharaunda dzekumamisha, nhamba dzaadzichibuda mumaprimary aya hadzisii vatsigiri vemapato anopikisa vaine chivimbo chekuti pane chingabuda ikoko. Saka izvozvo zvichiwedzerwa nekunonoka kuita sarudzo dzemaprimaries, zvinogona kusiya vemapato anopikisa vari muna taisireva.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasvika muGhana nhasi murwendo rwavo rwekushanyira Africa, vachitarisirwawo kuenda kuTanzania neZambia. Vatambirwa muGhana nevana vechikoro vange vachiimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Indeva Petros Stone, Reverend Petros Stone, the founder and director of Empowerment Satellite Organization. Organization yakarejeswa munomunyika yeZimbabwe as a private voluntary organization zviri pamutemo. Organization ine donzo rekusimudzira vechidiki muuchene nekunaka kungada kusiya ndimwari.
Reverend Stolemati, chinangwa chekumba sangano renyu ndechekusimudzira vechidiki. Mungatudze kuti ndeapi mabasa amunoita?
Isu tinosimudzira vechidiki nenzira dzakasiyana-siyana. Organization inhemba yeNational Association of Non-Governmental Organizations kauti nyango. Inhemba yefuti yatinyanguti Zimbabwe Youth Network. Inhemba yefuti yeGirls Get Bright. Inova global movement against early child marriage. Pane zvandataura izvozvo zvinogona kutaura kuti ndezve kuti tiri vamwe nevamwe vanoshuvira kuona vechidiki vachirumirwa vaine zero rakanaka. Tisingashuviri zvimwe zvatinoona zvinoitwa nedzimwe vakuru vanoda kuita varume nevana vadiki. Tiri vamwe vanoda kuona vana vachiita mabasa yatingati ma-income generating project. Organization yedu iri kushanda kubhikita kumashingo eben kuchirezi inoshanda ikoko. Izvo zvichiita tine hurongedzwa hwekuti tiite youth training center kuti titraine maskills. Tichidaro nyaya yedu ndeyekuti vechidiki vekuZimbabwe vasimudzirwe in every way. Vana mai vechidiki vazvibatire mabasa wana baba wechidiki wazibatire mabasa wana mai wechidiki wazive mwari wana baba wechidiki wazive mwari tisava newana vanoda zveguka iyo mutoriro iyi mbariwe basa ratinoita iroro hatidi kuona vana vanosvita mbanje saka ndozvato tichikurudzira kuti vana vazviyaramire vana mai wechidiki nana baba wechidiki vari under the age of 35 years sezvinotaura constitution kana bumbiro remutemo wenyika ndovatetichitarisa kuti vangasimudzirwa hatisiri bato rematongerwo enyika hatiiti zvematongerwo enyika tiripo pakusimudzira vana vezimbabwe sevana vezimbabwe tisingatarisi kuti unobvepi iyi unobvepi tisingatarisi kuti ndoregion ipi kana kuti unoita nezvipi tinongova vanhu vakafunga kutisimudzire vana vezimbabwe nekuti future yezimbabwe iri maoko evana vechidiki vana vechidiki kana vari munhamo nyika yedu haingafambi zvakanaka
mati mune urongwa hwekuvaka training center muri kuda kuzviitira kupi uye masvika padanho ripi chaizvo
tine 20 hectares dziri pachipindi kana kuti pachirodhi kana mukasvika ipo paya paopposite vanhu vangojedhe paya takaapply tobva tapuhawo totobhadharawo mari totovaitilevisira tiri kutobhadhara ipapo hane urongedzwa ihwohwo kuti kabatana nevamwe vane rudo nenyika yavo vane rudo nevana inge tichizovaka youth training center ipapo pachaitira zvese izvi kudai sekutaura kwandiri kuita ipfungwa dzangu netarisiro yangu maorganizations ezimbabwe nevamwe vese vanga vane pfungwa dzakaita sedzedu vave tibatane nzvimbo iyoyo isumudzirwe vana vavachirwepo kuti vararame vawane chekuita kuburikidza nenzvimbo iyoyo kuchirezi uovel padhuze netaundi chaipo
saka zvirongwa zvenyu zvinongotarisa dunhu remasvingo chete here kana kuti munoshanda nemamwewo matunhu
toto vapakati izvezvi tori kuti organization ivambuke iuye kumanikaland takatotaura nevakuru vemanikaland takati minista yanga iri nyaya yekuti vaida kutisaine mou neministry of youth kuti vagotiauthoriza vana vakasenza apo pamusara vakuru vehurumende vakatiitaidhat mou batiezvo taida kuti tivambuke tinde kumanikaland bhosize tingati iorganization yakaregeswa atnational level under social safety nezepvo saka yatoti limited patakwanisa kunota memorial for the understanding tinongoenda patangoti tiende tikaenda parusape tikazihandee kumashonaland tikazihandee kumatebeleland tine mitana yekuita izvozvo asi pari zvino nepatiri nepatinokwanisa tichiri kuchiredzi masvingo urban nebhitika nepatiri kushanda sofa
mataura nyaya yakakosha yevechidiki vari kushandisa zvinodhaka mungati zvirongwa zvenyu zviri kushanda here mune mishandanawo sei
yes iyi nyaya iyi inotirwadza zvikuru sezvo tataura kuti nyika iri maoko evana vechidiki ino tikaita vana baba nevafundisi zvidhakwa nemahedhimaster zvidhakwa nevamazoona nyika ine mapopoto nekusamira zvakanaka nenyonganyonga zvobva mukudhakwa saka seorganization tinoita maworkshops tinokurudzirawo vana kuti vasiye maillicit drugs vave vana vanorarama mukushamwari mukutyawo shoko ramwari ndozvatotarisira
aiwa tinokutendai zvikuru Reverend Stolei nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinotenda munhu wamwari mari vakuitire zvakanaka
aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tine mubvunzo unobva kuna vajoe makenge
vahwande vastudio 7 pachitendero inini ndoitwa joe makenge ndiri kumozambique ini ndiri kumbivawobvunza kuti ndinongozwa kuezwi jesu mwana wamwari asi mweshe mwetinozwa mwaiponeswe vanhu nekudini taingozwa jesu chete mwari chai chai hatina kumbozwe paakazwi wasvike pakati akaponese vanhu saka inini pachi zvangu ndonga ndeiti jesu ndiye mwari amenu kuna ana mufundisi vandichiyo
Kubetsera vamakenge nemubvunzo wavo uyu tina mufundisi David Simango. Makadini kwa mufundisi Simango?
Hevo ibaba wande nevatereri vedu ve Studio 7. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wamukoma Joe Makeni. Ndaseka nokuti mubvunzo wakanaka chose unonakidza zvikuru. Chekutanga ngativonevo kama hwamwari naJesu. Pana John 3:16 Bible rinoti nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asave noupenyu husingaperi. Saka pano tinoona Mwari achituma mwanakomana wake panyika kuti vanhu vaponeswe naiye Jesu. Saka tochiona zvekare kuti Mwari wakambotaura here kubva Jesu asvika panyika pano. Pana Mateo chapter 17 paverse 4 ne verse 5 tinonzwa inzwi raMwari richibuda richitaura kuna kuvadzidzi vake rakanzwika nevadzidzi vake pana Mateo chapter 17 paverse 4 ne verse 5 inzwi rinoti zvino Petro akapindura akati kwaari kuna Jesu, Ishe, zvakanaka zvatiri pano, kana muchida ndichavaka matumba matatu pano. Wakati ataura izvozvo tarira gore rinokuhwinya kukuru rikavafukidza. Inzwi rikabva mugore richiti, uyu mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira, mumunzwei. Saka apa tavona inzwi rababa vachitaura kuvanhu kuti vanhu vanzwe mwanakomana waMwari.
Zvinotiratidzei izvi mufundisi Simango?
Zvinotiratidza pachena kuti Jesu zvaaiita wakazviita zvose vakabatana pamwe chete naBaba kana kuti naMwari. Zvino ndingakupa imwe ndima zvekare ingakubatsira kuti unzwisise mashoko iwayo oukama hwaJesu naMwari Baba. Pana John chapter 14 paverse 10 panoti ipo, hautendi here kuti ndiri muna Baba na Baba vari mandiri? Mashoko andinoreva kwa uri handiarevi pachangu, asi Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo. Handiti uri kuona zvino pano kuti Jesu ari kuti Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo andinoita? Kureva kuti She Jesu Kristu zvose zvaaiita waizviita nokuti una Mwari Baba vakabatana pamwe chete. Hongu ndingapedzisira ndichiti zvawataura masoko iwayo kuti Jesu ndiye Mwari mashoko ezvokwadi, nokuti Jesu ndiye Mwari zviro kwazvo. Tinozviona izvozvo mushoko raMwari pana John chapter 1 verse 1. Panotiudza pachiti, pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Saka toona kuti iko Mwari akanga ari shoko pakutanga achigara kuna Mwari, asi shoko iroro zvekare raiva riri Mwari. Saka ndinotenderana newe zvikuru pamasoko ako iwayo kuti Jesu ndiye Mwari, ndichitenderana kekare newe kuti Mwari waiita mabasa makuru ari muna Jesu, nokuti Mwari mweya asi Jesu akanga ari munyama kubatsira isu vanhu venyama, achishanda pamwe chete naMwari Baba kuti isu vanhu tiponeswe, tiberekwe patsva, tive zvisikwa zvitsva. Ndinotenda zvikuru nomubvunzo wakanaka watifadza zvikuru kwazvo, mubvunzo une mhinduro yawapa iwe umene. Aiwa tinotenda chose Baba Hwande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Mwari akukomborerei, Mwari ave neni. Amen.
Vateereri, kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panamba dzeWhatsApp dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda tanonoka Wande nechikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Mukupeta chirongwa chanhasi tombokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 4 Shasham 0 Yada 1 Wange 2 Manika Diamond 0 Triangle 0. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.